Pastor Thomas Muchadenyika avo vanogara kunyuma Rimba muHarare vakaremara makumbo ese uye vanoshandisa madondoro vanoti kushaikwa kwezvikwanisiro kuri kuita kuti vakaremara vakawanda mumadhorobha nemumaruwa vatadze kushanda mabasa avo akasiyana siyana pamwe nekuenda kuzvikoro.
Panozokushandiswa zvevakaremara zvazvisi kutowanikwa munyika muno. Hongu hurumende yakanga yatiwo yabvisa mutero watingati wejuti nechirungu pazvinhu zvese zvinoshanda vakaremara. Asi nokudaro tichikonya zvabviswa zviti kudarozvo, mari yacho yekuti munhu akwanisa kunotenga zvinhu kuzhe kwenyika uku haiwanikwi. Saka zvokushandiswa zvanga ritori dambudziko kwazvo, zvokuti vamwe vedu vari kumaruzevha uku vamwe vava kutogwesha fombo vachigwesha nemhaka yekushaya maushaya kana vakashaya futi vanopa vanopa rubatsiro vemasangano akazvimirira kuna kubatsira vanenge tiwo dambudziko guru kwazvo.
Mukuru weZimbabwe Albino Association amai Mesi Maunganidze Chimanga vanoti nyaya yekushayikwa kwezvekushandisa zvevakaremara yave nenguva yakareba isingagadziriswe.
Nyaya yemaassistive technology inyaya yakakoshera vanhu vane madisabilities zvakanyanyisa muupenyu hwavo. Kubva tichitanga organization 1996 zvinhu zvokuti tanga tichichema nehurumende yedu yeZimbabwe kuti dai masunscreen lotions aya aiswa pamaessential drug list awanikwa nevanhu vane albinism. Ndani kuti kwatiri masunscreen lotions aya anoita kunge sadza rekuti nhasi unorida mangwana usharida. Taitaura takatarisa tichipa mufananidzo wemaARVs vari HIV positive vari kuwana mapiritsi avo pamwedzi pega pega. Saka dai vatidarirowo kumasunscreen lotions. Ndani kuti maassistive devices aya anodhura, vazhinji vedu havakwanisi kumaafoda.
Mai Maunganidze Chimanga anga vanoti hurumende inofanira kupa rutsigiro kumakambani kuti zvikwanisiro zvevakaremara zvigadzirwe muZimbabwe.
Muno muZimbabwe machone zvini zvikugadzirwa zvinogona kugadzirwa chaizvo. Zvokuti dai hurumende yaisapota makampanies ari locally kuti vaproduce maassistive technologies aya zvaibatsira zvakanyanya kune vanhu vane madisabilities kuti chini chaanochiwanira padhuze uye zvakare nemari yakatirerukei.
Vanoti mamwe matano ari kutorwa nehurumende akanangana nekurerutsira vakaremara haasi kushanda.
Tinoona kuti hurumende ine zvairi kuitawo. Tikada kutarisa pabudget yavamutuli yegore rakapera 2018 takuda kunopinda muna 2019 vachitaura kuti vabvisa taxi pane izvi neizvi zvemaassistive technologies for persons with a disabilities. Asi mubvunzo ndewokuti munhu wacho ane madisabilities iyeye anenge amboiwanepiko mari yacho yekuti aende kunotenga kunze uko mugouya mugomubvisira juti kuti akwanise kuzvipinza juti free zvinhu zvakadaro.
Vashingirai Nyakupinda vekuSunningdale muHarare, imwe yenhengo dzetu Sinyakupinda Albino Foundation. Vanyakupinda vanoti zvikoro zvepamusoro zvemuno zvinofanira kunge zvichiita ongororo netsvagurudzo pamusoro pezvikwanisiro zvevakaremara.
Hakuna chatingati chaitwa in terms of research kana kuunza zvinhu zvitsva kana kuda kugadzira zvimwe zvinhu zvinotibatsira zvatinotoziva kuti zvinobatsira vanhu kuti tinge tikugokwanisa kuzvigadzira muno mutisingamirire kupiwa nemadonors. Chinhu chekuti munomumu nekuda kwemainstitutions mahigher education institutions atinawo pane maprojects avanoita ekuti vanokwanisa kugadzira some of the things.
Vanyakupinda vanoti masangano evakaremara ndiwo anofanira kutaurirana nezvikoro zvepamusoro kuti vabatsirane nehurumende kugadzira zvinoshandiswa nevakaremara.
Mumaorganizations anorepresenta vakaremara vacho hakutaurwi nyaya yekuda kumbopushawo kumainstitutions kuti veduwei kana panasi kana pahit kana kuti paizit madii mambotibatsirawo neproject yakati. Dai maorganizations anorepresenta vakaremara zvichida even kusvika kumaministries handitika mombobudisawo semachallenge. Tikatarisa pane zvescience education mumaschools vanopa makategories kuti tidawo mainnovations ari musector yeenergy, ari musector yefood, ari musector zvakawanda wanda. Asi dai pachibva pataurwa kunzi nedi anoalleviata kurarama kwevanhu vane madisabilities. Why munhu akapiwa echallenge opiwa ecategory kuti ivaone chaunoita paishu yakati iye pachake anokwanisa kuva ne desire kuzviita but kana asina kumboudzwa kuti pane midi yakati anodaira anogona kufunga kuti hapana problem.
VaIvans Tarwirei Chigariro vanodzidzisa mechanical engineering paHarare Polytechnic. VaChigariro vanoti vakaremara ndivo vanofanira kutungamirira urongwa hwekugadzirwa kwezvikwanisiro zvavo muno, asi chekutanga vanofanira kupiwa mukana wekuzviita.
Kuimployiwa muhurumende muprivate industry vachingopiwa maopportunities anongopiwa vanhu vese vasina kuremara, ende vanofanira kupiwa first priority kana vachiselectwa. Ndo vanhu vanechese vane manids ari higher than vanhu vari normal, asi ava vanhu ava vakatrenwa pabasa remaoko ringave rekugadzira pamuchini, zvatrenwa izvozvo. Vanhu ivava vanoshanda kupfuura vanhu vane vari able bodied, because anoziva kuti handina kwatinoenda kwanichanowana basa futi ndakabva pai pabasa rangu.
VaChigariro vanoti chinhu chinobatsira vakaremara chinofanira kugadzirwa naivo varidzi, nekuti ndivo vanoziva zvavanoda.
Kana ndingagone kutaura asi achiona anotishwa language unit, anasingaona anotishwa achiona, asinganzwe anotishwa. Tipadishi rokunyora mapepa kuti pamwe president ikatakamupa mapepa iwayo anongopasizo zvinhu izvozvo zvopinda mai makoleji zedu, zvototanga kutoshanda segore kana isina titopinda 2020. Research iyoyo yatiri kutaura yese iyi haitwe nemunhu ari able bodied kuzi haana chidisability maari. Research iyi kuti iite imire sezvairi inoda kuti titrene munhu iye ari disabled wacho iyeyo apinde pabandiko rezoresecha zvese kupinda munyaya. Nyaya zhinji dzatiri kutaura dzese idzi topesa tane maleaders anozvazve disability.
Sangano reWorld Health Organization rinoti munhu mumwe chete pagumi rega rega revanhu vakaremara ari kurarama asina chikwanisiro nekuda kwemitengo yezvinhu izvozvi yakakurisa, pamwe nekushaya kunzwisisa nyaya dzevakaremara nevatungamiri venyika dzose zvadzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.